Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mhuri yamuzvare Mo Blessing Ali inozivisa nezvomunamato wekumurangarira mangwana pamusha wake kuNyatsime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusunga vatendi. Rimwe sangano rinomirira varimisi rinokurudzira hurumende kuti ivakire vashandi ava dzimba dzekugara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta renhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change yakapondwa muzvare Mo Blessing Ali vaJob Sikala vari kuzivisa kuti pachaitwa munamato wekumurangarira mangwana nenguva dza 1 o'clock masikati. Vasikala vati munamato uyu uchaitwa pamba pemufi kuNyatsime.
Uri kuitwa nomusi wechipiri kutanga nenguva dza 1 o'clock dzamasikati. Munyengetero wokunyaradzana nokurangarira Mo Blessing Ali. Munyengetero uchange uchitungamirirwa navafundisi namabhishopi akawanda muno muZimbabwe vachauya vachinyaradzana nemhuri yokwaAli. Saka tinokoka vana vese veZimbabwe kuti zuva romusi weTuesday nenguva dza 1 masikati izuva rakakoshesesa zvikurusisa kwatiri tose. Tinomukumbirisisai mose kuti muuye nouwandu hwenyu tiuye tizonyaradzana nemhuri yokwaAli nenyaya yaMo Blessing A. Saka tinokoka iZimbabwe yose, huyai musi wechipiri tiende kuNyatsime kumba kwaMo Blessing, uko kwatichange tine munyengetero wokunyaradzana nomhuri yokwaAli.
Avo vange vari gweta remhuri yaMo Blessing Ali vari zvakare mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Sikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kupondwa kwemuzvare Mo Blessing Ali kunovarwadza zvikuru nekuti ange achingovawo mwana weZimbabwe anoda nyika yake achiitavo zvinoitwa nevamwe mukuedza kugadzirisa kuti zvinhu zvinakire zvizvarwa zveZimbabwe.
Ndo freedom, ndo demokrasi iyoyo. Ndiyo hondo, unoite hondo nevanhu vako vasina chavatadza. What does that mean? Vanhu vatadzei, mwana atadzei, aponderwei. Aponderwei mwana uyu. Chicha atadza, ndiani watadzira. Saka zvino, tinoti this is regrettable. Zvino suwisa, ende zvino suimudzi hasha. Kuva inokwana evana yeZimbabwe kuti vachadrowe mutsara mujecha. Kuti apa pachadarikiki. Ende ndinotenda kuti mazuva iwayo ari kuswedera zvinorwadza zvinosuwisa. Inozviitirei zano izvozvo? Anoponderwei mwana adii?
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti kufa kwamuzvare Mo Blessing kunoratidza kuti upenyu hwevanhu muZimbabwe hahuna kuchengetedzeka. Vamasiye vati pakashayikwa muzvare Mo Blessing, vanhu pamwe nemapurisa vaitoziva vanhu vakanga vamutora, asi mapurisa haana kuferefeta kana kutsvaka Mo Blessing nesimba, zvinova zvinhu zvinokatyamadza. Asi mumashoko kuvatori venhau, mapurisa anoti akaedza kutsvaka muzvare Mo Blessing, asi havana kumuwana. Ngatinzwei vamasiye vachitaura.
zvunhu zvinotipawo kuti tive nepfungwawo dzokuti mapurisa kuda havasi kugona kuita basa ravo muno muZimbabwe. Saka zvinhu zvakadai so kana zvichiitika munyika yatingati democracy kana yatingati civilized, zvokuti munhu anoshayikwa then munhu ozoonekwa ari mapisi mapisi akadaro, zvinhu zvinopisa kuti kuda pangada kuongororwa kuti mapurisa angave here achida kupwa atingati further training kana kuti angave achizivawo zvaanenge achiita kana kuti angave ari mapurisa ane chekuitawo zvekare nokufa kuri kuitawo maactivist kudisapiswa kana kufa kwakaita more blessing ali. Saka zvinhu zvinoti pisa yatingati hasha kuti tingawane zvinhu zvakadai sowo zvichiitika munyika yeZimbabwe iye tichiti iri civilized. Saka muchidembu ndinoona senge kufa kwamo blessing early should be an eye opener yokuti pane zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa kuti hurumende yeZimbabwe ionekwe ichi respecta tingati ma human rights, ichi respectawo zvekare bumbire redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane right to liberty, ane right to be protected by the law.
Avo vanga vari Gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Mukuru wesangano rinobatsira vanhukadzi kuti vakwakidzevo zvinzvimbo mumapato ezvematongero enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vaudza Studio 7 kuti nyaya yokupondwa kwemuzvare Mo Blessing inofanirwa kuferefetwa, vachiti zvekuponda madzimai zvinopa kuti vamwe vazotya kupinda munyaya dzezvematongero enyika.
Isusu seWorldPet tiri kushungurudzika zvikuru nekuabductwa nekupondwa kwakaitwa Mo Blessing Ali. Mo Blessing isusu tinomuziva as a political activist. Zvino zviri kutirwadza nekuti nyaya iyi ikasanyatsoongororwa yokonkludwa kunzi akaurayiwa nani uye akaurayirwei. Vanhu vane mvumo yekukonkluda kuti pamwe akaurayirwa kuti anga achiita zvematongerwo enyika. So zvinhu zvinozoti ramangwana zvichakanganisa mamwe madzimai kuti abude neuwandi hwavo vachijoina mapato anoita zvematongerwo enyika uyezve vachichuza kuti tuda kupinda mumaleadership positions. So chinhu chiri kutirwadza ndechekuti nyaya yake haina kujeka kubvira paakaripotwa kunzi ashayikwa musi wa24 May. So tinongoramba tichingodzokera kumapurisa nekuti hurumende ndiyo inotarisirwa kuti ichengetedze maZimbabweans regardless rekuti mukadzi here murume here kana kuti ndewebato ripi. So tinongoexpecta kuti nyaya iyi vachaitora zvakanaka, voitorawo very seriously, voita mainvestigations kusvika zvabuda pachena kuti chii chakanyatsoitika kuna Mo Blessing.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF, vatafadzwa Mugwadi, havana kupindura mibvunzo yedu asi vashora vatori venhau veStudio 7 vachitipomera mhosva yekutaura zvinhu zvisina umbowo. Ngatinzwe mhinduro yavo kumibvunzo yedu.
Sei imi vatori venhau muchiita kunge vanhu vasina pfungwa dzinoshanda? Hamuoni kuti chero nemiwo munozvisoresa kune vanhu vanenge vakateerera? Vangani vanhu vaurayiwa muno munyika munomu mune mbavha nemhosva yekungopara mhosva chaye chaye yemedha dzinoitika mukati umomu? Vangani vanhu vaurayana muZimbabwe mune nyaya dzekudanana kana dzerudo? Zvatanga here kuitika nhasi munyika ino yeZimbabwe? Ko, chinozoita kuti imimi munge muchimhanyidzana nespidi yechimudhudhudhu kumhanyira kuti iZANU-PF yauraya munhu, iZANU-PF yauraya munhu? Nyaya dzaitika pabhawa vanhu vakarwira doro vakafa, kana kuti pakawana anourayana, munotanga kutsvaka kuti wafa unga uri webato ripi, kana kutanga kumutsvakira bato rekwaanga asiri? Hamuoni here kuti zvinosemesa kufamily kana kumhuri inenge yashayikirwa? Sei muchitamba nerufu zvinonyadzisa kudaro? Zvakatanga rini kusakoshesa rufu kana kukoshesa vafirwa? Chii chinosaka kuti muti pose pose paitika nhamo kunotova nevamwe bato vanoita sekunge vava kushanda kumafuneral parlour kwezvitunha, kwekungonotsvaka kuti wafa ndiani wangaro toti ndewezanu, ndewemdc kana ndewecc, ndewedu wafa? Chii? Hamuoni kuti zvinonyadzisa izvozvo? Iko zvino tinonzwa mapepa nhau tukuona mapepa nao nekunyaya dzokunyepa pa social media dzekuti vanhu veSCC ndovakawana mutumbi uyu. Asi mustatement yemapurisa iri kuti taurira kuti mutumbi uyu wakawanikwa namai vemunhu ari kunzi ndiye chief culprit payasi wacho. Ko imi mazozviwana kupi zvokuti munhu uyu wakatsvakiwa neCCC? Nhasi makuti munhu uyu inhengo yeCCC. Imi veStudio 7 mune umbowo here kana humwe chete hwamunokwanisa kutitaridza? Chero nomufananidzo wekuti mwana uyu akashaika uyu wanga ari nhengo yeCCC. Tipei kamufananidzo kana umbowo hwamunawo. Sei muchishandisa umbowo hwamunenge mapiwa nevezvimatongerwo enyika vakaita sana Jobs kana vanenge vachitaura nhema dzekuvasina kuswera? Sei chazosaka kuti imi muti nhasi mwana uyu aurayirwa zvimatongerwo enyika? Sei muchiti kana mhosva ikaparwa munotarisa kuti mhosva yaparwa nemunhu angaita webato ripi? Zvinoba mahamudhirobha ese umomo, ingadai mahamudhirobha ari kupaza dzimba umo achiuraya vanhu achiba, mukavati ndevezanupf vanhu vese vangasati nyika ino iri kuurawa nevanhu vezanupf. Asi zvinobatsirei izvozvo kumhuri inenge yafirwa kana kuti yaurwa nedambudziko? Zvinobatsirei kumapurisa anenge achiita tsvakirudzo ndokuferefeta nyaya dzavo? Chamunenge muchida kuvanza chii chinosaka kuti muzomhanyira kumberi kwemapurisa munoti munhu waurawa nevanhu vakati kana nevanhu vakati? Mapurisa akatipa statement yombo hwavo vapedza kutsvakurudza everyone. Muri kuramba kufonera mukadzi waizi Kirioni waivapo nemukadzi uyu achiona vachinetsana nemunhu waaiziva kuti vanga vachidanana naye kana kuti vanga vachiita sevane rudo rwuripo. Hamusi kukwanisa kubata mai ivavo vari kutaura umbowo hwavo nokuti ndo vanga vaina more blessing ali. Muri kunotsvaka Jobs kala, muri kunotsvaka vanafadzai mahere? Vanga vasiko kuchitungwiza kana kuti vanga vasipo panyaya yacho vasiri kuziva kuti nyaya yakafamba sei? Hamuoni kuti zvinonyadzisa?
Mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Studio 7 haimanyiri kushora vanhu kana kupomera bato reZANU-PF kana ripi zvaro mhosva. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kuda kuita musangano nehurumende kuti zvakaitika zvondirapera zvisaitika zvakare. Mapurisa akapinda mune mamwe makereke akasunga vanhu pamwe nevamwe vafundisi vari pakati pekunamatira nyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti kunamata vanhu vakasununguka zviri mubumbiro remutemo uye kusunga vatendi kutyora kodzero dzavo. Vati sangano ravo riri kuedza kuronga musangano nehurumende kuti zvinhu zvakadai zvisaitika zvakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongova wande tanga tiziva nezvemusangano wevanhu vanga vachiungana kuti vanamate vachinamatira nyika nokuti zvinhu zvinozikamwa kuti nyaya yekunamata nekuungana inyaya inopiwa mvumo neconstitution yedu yebumbiro remutemo renyika. Saka takachiziva kuti kune vanhu vanga vakaronga musangano iwoyo vanga vakatizivisa. Saka nesuwo takatoshamisika kunzwa kuti vabviswa pavanga vachida kunamata vanzi vanofanira kutsvaka mvumo. Tanga tisingazivi kuti vanhu vanofanira kutsvaka mvumo yekuti vanamate. Saka nesu zvinotishamisa zvikuru kuti zvafamba sei kuti vanhu vanofanira kutsvaga mvumo yokuti vaungane kuti vanamate.
Saka Reverend Mutata, muchazviita sei sevatungamiri kana somubatanidzo wemakereke emuZimbabwe? Muchaita sei nezvakaitika izvi? Nokuti zvinogona kuramba zvichitika zvekare. Pane danho ramuchatora here kuti nyaya yakaita seiyoyi isaitika zvekare kuti mapurisa kana kuti mauto kana kuti hurumende ipinde mumakereke ichikanganisa zviri kuitwa nevanhu mukereke? Pane zvamunofunga kuti zvichaitwa here nesangano renyu?
Semakereke tinofanira kuti titaure nehurumende tinzwe kuti vavariro yavo ndeyei panyaya yakaita sei nokuti magariro edu ndekuti nyaya dzekushumira dzinofanira kunge dziri nyaya dzisingagoni kupindigwa nevanhu nehurumende. Hurumende basa rayo kuti vanhu vave nemikana yekuti vanoda kushumira vashumire nenyaya yefreedom of religion, worship neconscience. Saka zvinoda kuti titaure nehurumende tinzwe kuti inofanira kugadziriswa sei nyaya iyi nokuti haifaniri kuitika nyaya yakadai munyika. Vanhu havafaniri kushungurudzika kana vakafunga kuungana kuti vana matirechero vachinamatira chii. Content yekunamata haidetaminiwi nenyaya yekuti zvinofambirana nematongegwe zvenyika here, nokuti ikodzero yevanhu kuti vanamate vachinamatira zvavanoda kunamata. Saka jana redu nderekuti titaure nehurumende tinzwe kuti chii chiri kuitika. Tigopavo guidance kuvanhu vokwedu.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, kana kuti ZAPTA, rinoti hurumende inofanirwa kuvaka dzimba dzevashandi vari mumapurazi nevari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru weZAPTA, Vazivaishe Joe, vanoti hurumende haingarambi ichitsika madziro vashandi vasina pokugara munzvimbo dzavanoshanda vari. Vanzo vanoti vagari venzvimbo dzinogara vashandi ava vanogona kubatsira nezvimwe zvakaita sezvidhinha, asi hurumende inofanirwa kutungamira nekupa vagari ava zvinodikanwa zvose kuti pavakwe dzimba dzevashandi.
Takanguva takumbira kuti vedu vanhu vava vachadonhebwa nemvura, nhasi kovakwaimba. Iko community kai yavaka, but hurumende yakapeta maoko. Hurumende haina chairi kutaura nezvazvo, but ii community iri kuita izvi. Kuyadiwo kumiramirawo kana kubatsiridza community nemadoorframe, mazenge, asbestos, iyo roofing material yese nesamende, simendi yekushandisa, kuitira kuti kana community yangorovapo zvichina yenzi yakarova zvichina chete. Namoni zvino vanhu havana kana pokugara. Totoda kutonyatsokubudira pachena hurumende kuti time dzotosvika idzi mvura dzotanga iko zvino vandohla kuibwa muzvidzimba zvavo. Ende maona achigara murima hamuna kana namagetsi, hamuna kana chii. Ngaione plani ipapo, ndo pane nyaya yangu ipapo.
Saka imi sesangano rinomirira vadhumeni, mambosvitsa chichemo ichi kuhurumende here uye vanotii?
Chichemo chepekugara takasochisvitsa mugore rakapfuura musi wa16 October 2021, ndinorangarira tichiona permanent secretary Dr. John Basera tichisvitsawo magwaro edu nezvikumbiro zvedu, tichikumbirawo kuti dai tawanawo pokugara. Vakatombopawo muenzaniso wakafanana neizvozvo zvaitika kuti dai zvaigona tira kumanyamanya tedze kuti hurumende ione paingabatsira necommunity ichionawo paingapindirawo ichibatsira kana nezvidhina sezvakaitika kwamurewa. Saka nanhasi munyika zvinhu zvichakangomirira kwamurewa ikoko kwazvakaitika. Tachikumbira kuti tivayeuchidze kuti vanhu vanodawo pokugara. Vanhu vanofanira kushanda vasinga netsikani pahana kuti kozvino kumba kwandasiya zvakwaita dutu remvura kudai ndinowana kuchiri kupenyu here.
Zvino vazvo munoti hurumende ingakwanisa here kuvaka dzimba dzevadhumeni munyika mose hapana chirongwa here chavana cho chavari kukuitirai pari zvino chokuti woka mumiriravo kuti dzoro renyu risvike?
Isu taona zvakaitwa kwamurewa tikaona kuti nyika yose zvinogona kungoitiwa izvi. Hurumende mairi mune vadhomeni vanoishandira mune zvakanaka. Muvadhomeni imomo mune nzvimbo dzavanogara. Munzvimbo dzavanogara mune makomiti members evarimi. Ndingati vutungamiriri hwevarimi hunoshanda navadhomeni. Zvakaitwa kwamurewa zvikangotungamidziwa mberi nehurumende ichisvika yoisa mazenge papo, mawindow frame papo, nhungo papo, madhoo papo, samende papo, mudunhu rimwe nerimwe, ruwa rumwe norumwe, kunyanyanyanya vari mumapurazi nevari mumaruzevha. Izvozvo izvo zvinogona kupoteredza nyika yose. Hurumende ikadovonekwa yagona kumira painokwanisavo ichibatsirwa nevarimi vari munharaunda dzinoshandira vadhomeni kuvaka dzimba. Izvozvo ndoona zvichiita. Ana yobva kumaruwa yochitarisa mumadhorobha ichitaura namakanzuro yobatsiridza vana vayo vanoishandira zvakanaka vechidhomeni vanoshanda vari mumadhorobha kuti vawane kuvakirwa zvedzimba mumalokesheni emumadhorobha mavanogara. Ikangodero chete, basa redu samazuva ose rofambira mberi. Nayo tinoitenda, hatigoni kuramba takanyarara, tinotenda kana yaita saizvozvo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvohu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera, uye mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tobotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vatsigiri vemapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana vemuguta reGweru vari kukurudzira vagari veguta iri kuti musarudzo dzegore rinouya vavhotere makanzura vanogona basa kuti guta risimukire. Mumusangano wakaitwa neGweru Residents and Ratepayers Association, vatsigiri vemapato akasiyana-siyana akati kusawirirana kwevanhu kwanyanya zvekuti vanhu havasisiri kuvhotera makanzura anogona basa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisi raiti ndiri kurwadzirwa neropa riri kudeuka mukati menyika yeZimbabwe richideurwa neZANU-PF kubva kuna president nemasupporters ake. Maoko avo vari kutsururuka ropa ende havagute kudeura ropa, havagute kumwa ropa. Tiri kurwadzirwa, tiri kurwadzirwa vanhu vestudio. Imi ndimi mune access nekuvabata muchivabvunza. Tibvunzireiwo kuti hamuguti matumbu enyu asati azara ropa here? Hamuguti here kunwa ropa? More blessing, more blessing. Kudambura dambura munhu, kudambura dambura. Uye ndiri kurwadzirwa semudzimai guru rekubereka riri kurira kuti guu. Ndiri kurwadzirwa. Tine misodzi pamatama. Tinongoti mweya wake uzorore murugare. Haana mhosva yaakatadza. Mhosva yake yekusapota, yekuda kugadzirisa nyika, ndoo mhosva yaurayirwa. Tiri kutungamirirwa nemhondi, mablood sucker, mavampire.
Mazwara sei vashamurari vestudio 7. Ndinonzi Jesse Charuma, ndiri kuJoburg. Zvinondishamisa, zvigondityisa uye ndigonyara kushayikana pekutarisa ndichinzwa varume vakuru vachitaura kuti munhu afanhwa kuchenderwa kumba pake. Kutonga kwacho nedemo kwanyanya. Instead yekutoti muti pakawanikwa mutumbi vanhu vakauraya handichada kugara navo munharaunda mangu, imi mototi hamuchada munhu akaurayiwa kuti achemerwe kumba pake. Kanzera, munonwa doro rerudzi ikona ivedue. Manyanyo epfuta pfungwa dzakaita sei dzekuda kuchengeta mhondi dzakauraya moto tingava uye paname papa vachemu. Zanpiefa tichombo kudai paname papa. Mutori chironda kusisi. And a blessing, more blessing ngachemwe nemasisi akapfeka regaria yao. Muchida musingadi. Enough is enough of you, Zanpiefa.
Mangwana anakanaka pa Studio 7. Ndinoti kuvanhu vezano pefu mauraya magonazve Mwari ngave nemi ndimi zvemunodiridza mafaro enyu nemusodzi yavamwe chiraramai mine kusingaperi vezano pefu ndimi mune kodzero yekuuraya vamwe muchida kugara pazvigaro nokusingaperi Mwari vachikuitirai nyasha ndimi makapiwa masimba acho kuuraya vamwe kudai muri vesimbi munorarama nesekusikaperi ndotizoro hako murugare more blessing nesu tichatevera handizivi kuti havachenjeri vezano piefu chavanotiurayira chii kudai vachagara panyika nekusingaperi
mangwanani pano pano pastudio 7 vatanonoka wahande nevablessing zuru tarwadziwa nenyaya more blessing ari wokuonekwa ari mupfime chuwa akapondwa nevanhu vezano pf mukadzuri akapondwa hake asi inspector nyati vari kumukavhira jambo yopaya vari kumukavhira namasango asi hazvina mhosva hazvo regai titi ngozi yamore blessing yezano pf ngozi yamore blessing ichauya kuna napias ende zviri pachena kuti yakanga kusiri kuti ndezvematongerwo enyika masango angadai akasungwaka akataura kuna Napias Jump ende vakaregedzwa achienda izvo zvava kutoziya kwari zvese zviri kuitika izvo vari kuzviziya vota hanzi ye masanction nyika dzekunze dzingava dziri kukuonei zvamuri kuita dziri kuzvinzwa asi munoti hanzi mutriple c kunokumbira masanction ndo iri kukumbira kuti mushungurudze vanhu here zvamuri kuita izvi ndo mahuman rights kamuri kutyorai hakunda utongi hwejekerere muzimbabwe unorwadziwa pakusvika pakuponda munhukadzi saka iye jambo wacho kana aida kukwikwidza kunyatsime vanhu vachamugamuchira sei vachamugamuchira sei atarwadziwa shuwa nemushayika kwamublessing ari
ndinotiwo mwaya wamore blessing ngaudzorore murugare nemhuri namai vacho vablessing vachemenga tine tariro sebato resizon coalition for change bato guru rinotungamirwa navanelson chamisa audio yangu ndokumbirawo kuti isvike munzee dzavanelson chamisa kuti vakakavava pachigaro vasazokanganwa zvaitika izvi vasazokanganwa imwe nhengo yedu yeseason coalition for change yakaurayiwa kukwekwe iye futi more blessing pamwe chete nemhuri yacho yose ngavaibatsire ngavaibatsire ndatenda zvangu ndini Thomas Chinanga kuno kusouth africa kupolokwane
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica zviuru nezviuru zvevanhu vakafora vachiratidzira muwashington dc nezuro vachikurudzira kuumbwa nekudzikwa kwemitemo inopa kuti zvisave nyore kutenga pfuti kuratidzira uku kunozivikanwa nezita rekuti march for our lives uye kwaitwa mumaguta anosanganisira new york parkland nemamwe vanhu vachikurudzira kuti paramende yeamerica itore matano mushure mekupfurwa kwevana vechikoro nevamwe vanhu mumatunhu etexas new york california nedzimwe nzvimbo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi Muru ya muzivare Mo Blessing Ali inozivisa nezvo munamato wokumurangarira mangwana chipiri pamusha wapo kunyatsime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusungwa kwevanhu.